Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu August 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reConfederation of Zimbabwe Retailers Association rinokumbira kuti vawedzere nguva yekuti zvitoro zvivhurwe. Mune zviri kuitika muAmerica, ISIS inouraya mauto eAmerica 13 panhandere yendege muAfghanistan. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine 356 zvichitevera kufa kwevanhu 10 18 nezuro. Vanhu 295 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira covid-19 vave 2,453,529. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vava miriyoni imwe chete ine zviuru 1,561,368. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu 10,000,000 nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita chiuru chimwe chete chine 407. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu 687 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu 475 vakafa. Mashonaland West ichiteverwawo neManicaland ine vanhu 419 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuruzana zvine 23 zvine 123,986 vapora munyika vachiita zviuruzana negumi zvine 110,183. Nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti nyika dzakatenderedza Zimbabwe dzakatotanga kare kuvhura zvemabhizimisi, zvikoro nezvimwe, vachiti musiyano uripo ndewekuti nyika idzi dzinoona kuti mitemo yose inotaurwa neWorld Health Organization inotevedzwa nemazvo. Zvikuru sei kushandiswa kwemamask nekudzivirira magungano nekuungana.
Iye zvino izvi tiri kuona nyika dzakatipoteredza dzakaita sana Zambia naSouth Africa vakatotanga kare kare kuvhura maeconomic sectors nemasocial sectors avo nezvikoro zvekare. Takatoona kuSouth Africa vakatovhura. Asi chinhu chikuru chatinenge chitarisira ndechekuti ngapaitwe enforcement yemaWHO guidelines, kunyanya-nyanya zvekupfekwa kwemafasi kwemaface mask kudzivirira magungano vanhu kugara madaranganwa izvozvo ndo zvinenge zvakakosha asi toita kuti ekonomi itange kufunctiona vana vezvikoro vatange kuvhura zvekare toita kuti vanhu vakwanise kusevenza vararamise mhuri dzavo
tingati hurumende haisi kuedza here varusike chamusingafari nacho apa chii
izvi zvokungotaura chete nemuromo kuti taextenda lockdown asi uchiti ukaenda paground inongova madiro ajojina tiri kuona ari kuitwa nevanhu kunyanya-nyanya vari kuinformal sector hakuna kana nemumwe chete ari kumbotevedzera maguidelines iwawa hurumende ngaigadzirisewo zvekare nhau yekutesta vanhu vanhu vari kutestwa vachiri vashomanana zvakanyanyisa kutesta vanhu vakawanda ndo imwe evidence inokwanisa kutibetsera iyoyo kuti mamiriro ezvinhu akaita sei munyika maringe nezvechirwere checovid-19 kwete kungoti tawedzera lockdown extension nemamwe masvodo maviri zvatisiri kutomboziva kuti zviri kuinfomewa neevidence yawanikwa kupi mascientist api acho akakonsultiwa uye vapa marecommendations iwavo kuti paitwe lockdown extension
nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano recommunity working group on health vaitai rusike vari parunhare kuHarare nestudio 7 mutungamiri weconfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDanford Mutashu vanoti sangano ravo ranyorera tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vawedzerwe nguva yekuti zvitoro zvivhurwe vaMutashu vati havo sangano ravo riri kufara kuti huwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere checovid-19 huri kudzikira asi vanoti kuti vemabhizimisi vashande kubva na8 mangwanani kusvika na3:30 masikati hazvina pundutso gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa kuti hurumende yainge yawedzera nemamwe mavhiki maviri nguva yekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown kunyange hazvo vakarerutsa zvinhu kuzvikoro nekunzvimbo dzekudyira hatina kukwanisa kubata mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba kuti tinze kuti vatambira here tsamba yevanomirira vezvitoro iyi mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMutashu
kuwedzerwa kwemazuva elockdown nehurumende tinokugamushira sevezvitoro kana takanangana nenhau yekudzivirira nekurwisa chirwere checovid-19 icho chapararira pasi rose asi chikumbiro chedu kune mutungamiriri wenyika His Excellency Comrade Mnangagwa hurumende yavo sevemabhizimusi isu ndechekuti dai warova wedzera nguva dzekuita mabhizimusi kubva panguva dza 3:30 masikati kusvika panguva dza 6:00 maneru
maisa chikumbiro chekuti paitwe sei
chikumbiro chataisa isusu ndechekuti tikavhura hedu makuseni mangwanani kuma 7 tovhara zvitoro kuma 5 maneru nemamwe mabhizimusi akasiyana siyana uyewo chikumbiro ndechekuti curfew ikatanga na 10 pm manheru ichizopera zvayo nenguva dza 5:30 zuva rinotevera mangwana mangwanani tinoona sekuti zvinokwanisa kuringana nekuti mabhizimusi akawanda atsimbirirwa nelockdown dzakasiyana siyana uyewo nekupararira kwechirwere checovid-19 chakonzera mvonga mupopoto munharaunda nemumhuri dzakasiyana siyana kusanganisira nekurasikirwa nehama neshamwari
asi pane zvachinja here muzvitoro muzvingada kuti hurumende irerutse mutemo
tine muono wokuti chimwe chaitika mumabhizimusi munharaunda yevezvitoro nevavanodyidzana navo ndezvekuti vashandi vavo vakawanda vacho kunyanyanyanya vanotenga nekutengesa zviri pamurawo vakabaisa vashandi vavo vose saka naizvozvo ndingati ikurudzirowo yatinoramba tichiita kuti kune avo vari kutenga nekutengesa vakazvimiririra vanonzi mainformal kana kuti vasina kurejistwa tinokumbirisa kuti vange vachiteedzerawo danho rekubaisa vashandi vavo uyewo nehama neshamwari dzavo kuitira kuti nyika isvikewo pakukwanisa kuwana herd immunity inotaugwa nayo muchirungu. Yekuti inozosvikawo panguva yekuti vanhu vakawanda vanosvika pa 60% zvikamu makumi matatu kubva muzana zvinge zvabayiwa, zvinozoitawo kuti zvinge zviri nyore pakuzarura ekonomi yedu nemabhizimusi zvakanyanya kutambanuka kupfuura patiri panguva inoyi.
Manyorera ani chaizvo tsamba kuhurumende muchiti muri kuda kuti itarisise nezvenguva yamuri kushanda muzvitoro?
Tanyorera mukuru wenyika vamunangagwa mutedzeri wavo vachiwenga, uyewo nemukuru webazi rinoona nezvemabhizimusi Dr. Sekai Nzenza. Saka tinotarisirawo kuti mumazuva anotevera vachatiwawo voongorora chikumbiro chedu.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDanford Mutashu vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Chitevera kupiwa mamirioni mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nerimwe emadhora ekuAmerica US 961 million kubva kuInternational Monetary Fund pasi pechirongwa chesangano iri chekugadzirisa nyaya dzeupfumi munyika dzepasi rese cheSpecial Drawing Rights SDRS. Hurumende inoti mari iyi ichashandiswa mukurwisa COVID-19, nyaya dzeutano, dzidzo nekubatsira vanotambura nezvimwe. Asi mamwe mapato ezvematongero enyika, mamwe masangano anomirira vashandi nevanhuwo zvavo vanoti mari iyi inofanirwa kubatwa zvakanaka uye zviri pachena. Tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi amai Chenai Mutambasere kuti vatiudze pamusoro pechirongwa cheIMF ichi. Tikatanga nekuvabvunza kuti chii chinombonzi special drawing rights uye chii chatinofanirwa kunzwisisa pamusoro pavo.
Chikuru chekuti tinzwisise panyaya yemaspecial drawing rights ndechekuti maspecial drawing rights ihurongwa hunoitwa neIMF yavanoitira ava vanoiti mamember states kubva 1969 kano ndeke chi4 vachiishuwa iwaya vanoti maspecial drawing rights.
Special drawing rights chii?
Maspecial drawing rights pachao haizi mari. Haisi mari yekuti unono withdrawa nasi wotopiwa maUS dollars wotoenda unotenga zvauda kutenga. Aiyewa. Maspecial drawing rights anouya ari mareserves anoitira kuti kana nyika yava munguva yekuti haisisina mari yakakwana yekuti ishandise zvainofanira kushandisa, vanofanira kutora maspecial drawing rights aya voenda vonotenga currency kubva kune imwe nyika inenge iri paurongwa ihwohwo hweIMF mushure mekunge nyika yawana imwe nyika iri kuda kuti vachinjane. Ivo vachivapa maspecial drawing rights wopiwa exchange currency. Nyika inenge yatenga maexchange currency aya inenge yakuchichajwa interest pamaspecial drawing rights.
Zvinofamba zvakanaka here izvi? Hazviomeri nyika idzi here?
Zvino zvinogona kuomera nyika panyaya yemaspecial drawing rights ndizvozvo zvekuti pare zvino zvase zvandambotaura kano kangori kechi 4 kubva 1969 maspecial drawing rights aya achipiwa apiwa kunyika idzi really nekuda kwenyaya yepandemic nekuda kwenyaya yechirwere mupengo chanetsa pasi rese. Zvadaro hazvinatsozivikanwa kuti dzimwe nyika dzichazoda here kuti vange vachichinjana kuti vapiwe maspecial drawing rights aya vomaconverta kuita exchange currency inogona kuzoshandisiwa munyika kutenga zvimwe zvinhu zvakawanda wanda kuti maspecial drawing rights aya azoconvertwa kuita currency. Ndokunge tawana nyika inenge ichida kuchinjana nesu maspecial drawing rights kuti itipe macurrencies.
Konyika ikashaya vanoda kuchinjana nayo zvinofamba sei?
Kana nyika ichinge yashaisisa vanenge vachida ku exchange ma special drawing rights aya kuti vape exchange currency vanokwanisa kuzobatsirwa neve IMF kuti vagoshedzera dzimwe nyika dzakawanda kuti dzibatane pamwe chete vagobatsira nyika inenge ichidawo kuti iwane ma currencies pama special drawing rights aya.
Kana Zimbabwe ikakwanisa kuwana yamunoti currency kana kuti mari, chii chati inotarisira?
Mushure mekunge nyika yawana currency, Zimbabwe yawana currency, yakwanisa kuexchange ma special drawing rights aya into a usable currency, into mari inotenga, tinenge tichizotarisira kuti hurumende ichaisa pamberi nyaya yehutano hwenyika, igowedzera mari iri kupinda mahospitals, mari iri kupinda muhealth sector, kuitira kuti nyika ikwanise kurwisa ichikunda nyaya yechirwere mupengo chanetsa pasi rese.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi, amai Chenai Mutambasere vari parunare kuUnited Kingdom neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Newsday rinoti mapurisa eZimbabwe Republic Police ari kuferefeta nyaya yemakadzi mazana matatu ane makumi matatu nerimwe 331 anopiwa vanhu vanenge vabayiwa nomba yeCovid-19 anonzi akatsakatika asati ashandiswa. Makadzi awa anonzi akatsakatika kubva panzvimbo dzeutano dzakati wande uye zvave kufungirwa kuti ari kutengeserwa vanhu vasina kubayiwa nhomba yeCovid-19. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati nezuro vakati makadhi enhomba anoita mazana maviri nemakumi mashanu 250 akatsakatika nemusi wechitatu pacheshuro Rural Health Center kwaGutu mudunhu remasvingo, gumi nemasere akatsakatika kuSt Patrick's Hospital kuwange. Chronicle rinoti hurumende yachinja mazuva ekuvhurwa nekuvhurwa kwezvikoro kana kuti matemu ichiti gore rino zvikoro zvichavharwa musi wa17 zvita December zvichizovhurwa musi wa11 ndira January gore rinouya. Mukroniko makare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vayambira vechidiki kana kuti youth vanonzi vari kutora mapurazi nezvechisimba kuti vanosungwa vachiti nguva yekubvuta mapurazi yakapfuura. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Shamarari nevatereri veStudio 7, mangwanani mangwanani, ndinokatyamara nekushamisika chaizvo zvikuru kunyanya ndichinzwa kunzi hospitari yavakirwa vakuru vakuru venyika. Kuzoti pave nevakuru venyika vanotungamirira vanhu, vanhu vachava vakafa vasina kurapwa vanozotungamirirani? Azanu yakaora kumana. Chenjerai vakuru mari yakabviswa neIMF iyo. Karai pasi muronge zvakanaka nayo. Inodzinyangwa ikatorwa vakaisa muhomwe dzavo. Ndinoshamisika nemushamarara anotaura kuti vanhu veZanu PF hamusikuisa mamessages paStudio 7. Vanoisa paStudio 7 vari kupi vanhu veZanu PF? ZANU PF yaora yaparara. Ukaona uchiri kusapota ZANU PF vasikuziva zvavari kuita. Makore esayo chishupika. Vanhu vari kapoteredza nyika yese kutiza ZANU PF hafu. Ngaise vanhu mhani.
Studio 7, pa Studio 7 apo, pa Studio 7 apo. Nokukwazisa imose pa Studio 7 apo, vashamarari, vatereri, pa Studio 7 apo. Kaiwa, 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 ka. Tiri kunzwa futi kuti level 4 futi muZimbabwe mutsi lockdown wakomana, tinoheiwa wakomana newapukeri, wapukeri, tingowapenyu imwe.
Tinotenda chaizvo veStudio 7, tinokutendai nyangwe tisina kutaura nemazita munobroadcasta mese. Chinondishamisa pamaopposition party edu. Iko zvino vakuchitaura nezveZambia havachatauri nezvavo munomira kuti maprograma avo izvozvo hatizivi kuti iko zvinovananga kupi. Vautotaura nezvezambia kuda kukambana nezvezambia zvakatosiyana Zambia neZimbabwe. Ngavagadzire zveZimbabwe varegedze Zambia. Maprograma avo akamira sei?
Pastudio 7, pastudio 7 makasimba here, vana vekumajonga kandemira, ndinokawanda nasisi Marvelous, sitonzwa kufara nenyuzi dzamunotipa dzestudio 7. Hatizorori siku nesikati manheru nemakusenti takamuteerera zvedu, hatirari, hatidyi chemo chemakusenti tatamuteerera, ndimi wekutanga, totinda nenyuzi dzamunotipa. Chandongotaurawo pamusana peZANUPF imire kuchungudza chamisa nebato rake reMDC Alliance. Ngangovarega because nyika dzese dzakuziva kuti MDC Alliance ndo position hombe muZimbabwe. Vakanyada kudini kudii, ngavachitokanganwa nezvazvo. Mari dzavari kukanganisidza dzavari kubira nyika vachitengerana mazimota avo kupoladhuko. Dai vari vamwe vari vanhu vaiona zvinhu zviri kumberi vaimira nokutora mota idzodzo because ndedzeuri stand talent pachipingapo, talent lwayo pachipenzapo.
Magadini pastudio 7, tinokumhorosai nebasa guru ramunotiitira nenhau dzechokwadi dzamunotipa kutizivisa zviri kuitika munyika. Tinoda kukumhorosai vashamarari vose nevashandi vose veStudio 7. Asi ndine chikumbiro chokuti dai nhau dzeCovid madziisawo kwekupedzisira, mombotangawo nedzimwe nhau dzisiri dzeCovid, nokuti tanyanya kudzinzwa mazuva ose. Saka dai madziendesawo kwekupedzisira. Uyewo ndine chikumbiro kumusangano wedu weMDC Alliance kuti wose achazoda kuva MP dai atanga kupinda pagiraundi achiita hukama neushamwari nevanhu. Tozorega kuzongova vanhu vanouya panguva yekuda kusarudzwa toita kunge vanhu vari kuuya kunotenga mavhoti, asi ngative ishamwari dzevanhu zvinotibatsira pamusangano wedu. Tatenda.
Mamuka ana mukoma Hwande, ana mukoma Jonga, ana mukoma Blessing. Inini zvangu ndingotaura zvangu ndichiti ndaida kuyambira nezani kuti kanganwaizvenyu 2023 hakuna chenyuba. Ndamida kuona kuti hakuna chenyu. Tarisai chero pastudio, studio 7 haifevheri, haiite sei, inotaura pachokwadi pane zviri kuite. Hamuna chamuchaitama. Mameseji ese akutongopinda apapa ndeemachinja, kukanganisira neni ndiri muchinja. Zvondiwari zvenyu pamakatonga pakakwana makambodyawo amatomo edu oisiwa pano echidiki. Zvondiwari. Tombodzikamai chaiko, dzikamai chaiko.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi reAmerica rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika reDefense Department rinoti mauto avo gumi nevatatu maMarines vakafa, vamwe gumi nevashanu vakakuvadzwa zvakaipisisa mushure mokurwiswa nevarwi vanopfurikidza mwero panhandare yendege yeHamid Karzai muAfghanistan. Varwi vanopfurikidza mwero veISIS-K vanoti ndivo vakarwisa nzvimbo iyi yakange yakaungana vanhu vazhinji vakange vachida kuwana mukana wekupinda mundege kuti vabude muAfghanistan. Vachitaura kuvatori venhau vari mumuzinda weWhite House, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakati America ichatsvaka vanhu veISIS-K ava kuti vagobhadhara zvavaita izvi. VaBiden vati America ichatsvaga nokubudisa muAfghanistan zvizvarwa zvose zveAmerica. VaBiden vativo hurumende yavaDonald Trump yakasiya yaita zvibvumirano neTaliban kuti mauto eAmerica achabuda muAfghanistan musi wa31 Chivabvu usati wapfuura. izvo vanoti hazvina kuvapa nguva yakakwana kuronga mabudiro muAfghanistan emauto nezvizvarwa zveAmerica. VaBiden vati hurumende yavo icharamba ichiedza kubudisa vanhu veAfghanistan vakange vachishanda nemauto eAmerica kwemakore ose aya. Vanodzidzisa zvematongero enyika paWellesley College mudunhu reMassachusetts muzvinafundo Chipo Dendere vanoti zvibvumirano zvakasiyiwa zvaitwa navaTrump neTaliban ndizvo zviri kupiringidza vaBiden vachiti zviri kuitika muAfghanistan zviri kusvibisa zita ravaBiden muAmerica zvokuti vaBiden vanofanirwa kuchenjerera nyaya iyi nokuti iri kukanganisa chimiro chavo nezvevamwe vebato ravo zvikuru sei sezvo kuine sarudzo dzavamiriri vedare reparamende yemuAmerica gore rinouya.
Pari zvino ndaverenga zvichinzi zvizvarwa zvekuAmerica zvapererwa neupenyu zvasvika izvo 13. Vanovaivo mamarines hatisati tanzwa kuti kune macivilians afa here. VekuUnited Kingdom vari kuti hapana vavo vashayika. VekuTaliban vari kuti ivo vashayikirwawo nevanga vachigadha 6.
Zvinozikanwa here kuti vanhu ava vakafa sei uye kuti vakaurawa nani?
Zvinonzi vanhu vafa nemaexplosions maviri aitika. Yekuti anga tanzwa kuti ranga riri bomb, yechipiri tanzwa kuti anga ari suicide bomba. Vaya vanenge vakapfeka mabomba pazvipfeko zvavo vozviputitsa zvobva zvauraya nevamwe vanenge vari munharaunda yavari.
Pane chikonzero chapiwa here mukurawa kwevanhu vesava?
Hatisati tanzwa kuti ISIS iri kuti sei zvaitika, asi vari kuti ndivo vazviita. Taliban iri kuti ivo havasirivowo. Vari kupa blame kune maamericans vachiti ndivo vanga vachifanira kunge vakachengetedza kuairport.
Vanhu muAmerica vanoti pamusoro pezviri kuitika muAfghanistan?
Muno muAmerica vanhu vazhinji vari divided. MaRepublicans ari kuti vaJoe Biden vatadza basa, vanhu vakanga vasingafanirwi kufa, withdrawal yakurumbidziswa zvanga zvisina kufungwa mushe. Vanosapotawo vaJoe Biden vari kuti hapana America payanga ichagara muAfghanistan kwenguva yakareba, vanga vagara vachifanira kuzongobuda, hapana hondo inopera zvakanaka.
Dr. Dendere, zviri kuitika muAfghanistan zviri kuitei kuchimiro chavaJoe Biden muAmerica?
Maonero angu ndeyekuti vaJoe Biden vanofanira kudhila nenyaya iyi zvakangwara, nekuti vakasadhila nazvo zvakangwara vachinogona kuzopedzisira zvaitika sei zvakanga zvaitika kuna President Jimmy Carter. Pakabatwa ipo maAmericans anosvika 40 vakaitwa mahostages kunyika yeIran. Maonero angu ndeyekuti vanofanira kuti vachikurumbidza kubuditsa vese vasara. Nezuro zvainzi kwakanga kwasara vanhu 4,000, ndege dzichibuditsa vanhu 1,000 every hour, zvichireva kuti hakuna kusara vanhu vazhinji.
Munofunga kuti izvi zvichavabata sei mune zvematongero enyika mberi kwatakatarisa uku?
Maererano zvichienderana nekuti nyaya iyi yapera sei, maDemocrats anogona kunge ava nedambudziko huru mumaoko avo, kunyanya mhuri dzevafirwa dzikati idzo dzinoblema President Biden nezvaitika. Maonero angu ndekuti vaJoe Biden vanofanirwa kufamba vakachenjera mumazuva ari kuteera zvavanotaura nezvavachaita, zvichange zvakatariswa chaizvo kunyanya nemaRepublicans vachitarisira kuzokompita navo mumaelections anotevera.
Avo vange vari vanodzidzisa zvematongero enyika paWellesley College mudunhu reMassachusetts muzvinafundo Chipo Dendere vari parunhare kuMassachusetts neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reConfederation of Zimbabwe Retailers Association rinokumbira kuti vawedzere nguva yekuti zvitoro zvivhurwe. Mune zviri kuitika muAmerica, ISIS-K inouraya mauto eAmerica 13 panhandare yendege muAfghanistan. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvikare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.